tawona judge justice Kwenda abachi dismissa case ya Obadiah Moyo abanwa former minister of health wachiti nyaya yavo mamirira ngekaita pakunyorwa yenge sina kumira zvakanaka ende ayanga isinga buditsi kuti vanga para mhosva yakaita sei ndosaka judge vazopa mutongo uyo vachitasa mapepa acho akanyorwa nemapurisa akazoiswa kucourt achinzi anga asina kumira zvakanaka and ndosaka pazoitwa mutongo uyo wokukwasha pachirungu this charge.
Mutongo uyu unorevei
process yokukuta kwash charge i process inoitwa kucourt na judge Magweta apokana ne kunyorwa kunenge kwakaitwa iyo yatingati charge sheet nyaya yacho yedzimoswa. Saka charge sheet inenge yakanyorwa munyororo wokuti kuda unenge usingabuditsi nyaya yacho zvakajeka kuti ivo vanenge vachipindura vachidi kudii. Saka ndosaka High Court yazopa mutongo iwo wokuti manyorerwo angakaitwawo nyaya iyi pama charge sheet yayo panyaya pamapepa ekucourt angakusina kumira zvakanaka.
Vamasiye, tingati vaObadiah Moyo vakawanikwa vasina mhosva here?
Izvi hazvo hazvirevi kuti vaObadiah havana mhosva. Iri kunzi vaunzi vakapara kumisuse 60 million iyo inyaya yokuti kana mapurisa akada kuita basa ravo nemazvo vanofanira kudzokera zvekare vononyora mapepa anozoenda kucourt anganzi charge anonyatsokubuditsa mhosva chaiyo chaiyo yakanangana neva Obadiah.